chingwa asikuwanika kumashops, patinotenga chingwa mazuva ese makuseni asichikuwanika mazuva mairi afurai. Saka nhasi tamuka makuseni chitaurirwa kuti mutengo wacho ungangokwira. Chingwa chinhu chinokosheswa muno muZimbabwe nenyaya yokuti vanoenda kumavasa vanotakura chingwa sechikafu chokudya. Vana vanoenda kuzvikoro, vana mai vakoma, vana vava vanosara kudzimba. Chingwa chinodyiwa makuseni, chinodyiwa masikati, chinodyiwa manheru. Saka pachirungu tinoti ndiyo staple food yedu, kufanika sadza chairo. Saka isubstitute yesadza kana chashayika maonero eti ndeyokuti chinogona kukonzeresa ende kana price yacho yazokwira. Iyo masalaries evanhu haana kumbobvira akwira kwemakore mana mashanu. Haisi chingwa chega chakwira chaona mitengo yezvinhu zvese zvakwira. Makomuta bus akwira, mishonga yakwira. Saka tikuona kuti kusagadzikana kwenyaya dzeupfumi asi makwiriro azvoita chingwa manje. Tikuona kuti tingangodzokera gore riya ra1999. Takaona vana vechidiki vakavapunza property. It was in an organized action nguva iyoyo. Vana mai vakajoina 1999 kwanga kusina kana bato vakaorganiza izvozvo. Yange iri nyaya yekuti tinoda chingwa chedu. Saka maonero etu ndeyekuti kushayika kwechingwa kana kudhura kwechingwa kungangokonzeresa kusagadzikana munyika. Saka tirikutarisira kuti authorities anogona kutoongorora nyaya iyi nekukasika.
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kukurudzira nyaya yekuti mitengo inge ichidzikiswa, vachiti vanenge vawanikwa vachikwidza mitengo vachatorerwa maresinesi uye kubhadhariswa mafaindi akakwira. Mungaona zviri zvinhu zvokuti here vari kugadzira zvinhu vangateerera vakadzikisa mitengo?
Maketi kana kuti mukambo haureacti ne kana kuti hautedzeri mathreats kutsidzidzirwa. Maketi haitedzeri kutsidzidzirwa kana ungatumira masoja kana army kuti chiendai munorova vanhu vanokwidza zvinhu. Mutengo wezvinhu haudziki asi zvinhu zvacho zvinotoshayika. Saka tikuona kuti is a futile exercise kana kuti madano asingazovatsiri anodzinga vaya vanoda kuti vatsira nekuunza mari munyika vachitivhura makambani. Haungavhuri kambani yako uchiti unozokwanisa kuita mari kana pane munhu asatouya nestick pattern achiita nokurova dzikisa mutengo. Saka nyaya yekuti tisidzirana yematres haizounzi chingwa chakachipa.